wakati sisi tukata sana zuro zuro madikoni kuma half six after a long struggle with cancer, the family, particularly the children, younger wife zose zana kuna kupita baba wao lemaji sabura tena tayari kuna kupita zose kwa kuna kupita asi zuro madikoni kupata kama ni shabunika wakati wa lini kisara inaenda katika
zvikuru zvingarangarirwa nazvo vachifunyisa
munhu angade mukurumbira mukurusa pakunyora maplays mitambo iyo yetheatre vachifunyise vakanyora mitambo inodarika makumi masere zvisati zvamboitwa nemunhu wega muzimbabwe even muno muregion yedu yesadhati and handitondoriwo zvamuita makore angu ekuitawo zvitheatre ndichiona mumwewo munyori anotora maplays ane mukurumbira akadaro mitambo yavo yese yakaongona kunzikwa nekuonekwa munyika dzakati wandei vainyora mitambo yestage vachinyora mafirim vachinyora mitambo yeredhio vachinyorazve mitambo yavana vadoko munhu aifarirwa nemunhu wese muno muzimbabwe dzenyika dzakaita sana mazambia nana malawi vachifunyise pamusoro pazvo vanga vari technical expert ine mukurumbira chaizvo kuunesco vaitora anonzi maconvention aya maconvention 2005 cultural diversity maconvention ezve ezveintaget cultural heritage vachitora vachizvipatsanura vachidzidzisa vanhu neukoshi nokuti zvo vanhu vaziva maconvention iwayo muno muafrica vanberi vari zvepermanent secretary ministry yeeducation sports arts neculture makore akapfuura asi munhu aizivisana nemwe nembiri yekuti zvese zvavanoita vaita neshun nokuti vanhu vemuzimbabwe vagare vachiziva kuti zvekalcha yavo iri important yakakosha
pati pane hurongwa here hwekuchengetedzwa kwavo
dare here mhuri dzinoramba ichipere izvino but vatizvo vachipinisa vacharongedzwa musi wechishanu hatakangozva chete zvekuseni here kana kuti masikati sezvo takanyirira munhu mwana wavo mutsikana anogara ekuekuamerica anezvichiko hatakazvosvika kumakuve musi wechina masikati
vachitarisirwa kuchengetedzwa muharare kana kumusha
nevanochengetedzwa muinogara
vatiyawo mhuri yakakura zvakadii
vachifunyise mhuri yavo yavanotizvo vana vavo ivo nemufitisa anomukadzi vavo kutanga vana vatatu vanoti david chipo namata asi vachifunyise vanga vane mutwini wavo vanga nemupatsa wavo akashaya after independence kuna 1984 vakasiyirwa vana kuti vachengete pamusoro pazvo vachifunyise vaichengeta vana vakati wandei vamwe vaibva kuna nadhinga vamwe vachibva kuna misha kwavo vamwe vedarika nekungaivanodarika rui vana ivavo.